Naasi waobet masara ure wapiwa mkana wakubisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. Vamasara ure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isusu sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vamasara ure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. Vamasara ure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchineripi uye vadhagi kotati mukuvamiririra munyaya